nyika dzemuAfrica dziri muchikamu kana kuti muchikwata chinodanwa nezita rekuti COMESA, kureva kuti Common Market for Eastern and Southern Africa, dziri kusangana kwemazuva mairi muHarare, uku vari kuraidza kuonesana kuti gwara kana kuti gwaro ranga atore ndoripi maringe nemusangano uchaitirwa kuEgypt uri kunzi UN Climate Change Conference kana kuti COP27 iri kuitwa musi wa6 kusvika musi wa8 November kuSharm el Sheikh iri kuEgypt.
Saka zviri kukosha zvakadini munyika dziri mubatanidzwa weCOMESA kuzeya nezvenyaya dzekuchinja kwemamiriro ekunze idzodzi.
Sangano uyu uchaunganidza nhengo dzingasvike 198 dziri pasi pechibvumirano chatingati Convention ye Climate Change icho chakaitwa muna 1992 inonzi UN Frome Convention on Climate Change kana kuti UNFCCC. Uyezve chibvumirano cheParis chakaitwa muna 2015 chinozivikanwa kuti Paris Agreement of 2015.
SeAfrica tananga kupi nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze tichitarisa kuti nyika zhinji dzave kuungana kuti vazeye kuti zvoitwa sei kuenda kumberi.
Zvakakosha kuti dziise musoro pamwe maringe nenyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze nokuti tiri kuona matambudziko mazhinji anochekuita nekushomeka kwemvura yemudenga kana tikusangana zvakanaka kuri kuita mvura. Zvakare tiri kuona maheat waves zvimepo mupengo zviri kungoitika. Sea level yedu iri kusimuka zvakanyanya. Tiri kuona zvakare kunyange nenyanza dziri ku kanyaswo zvakare neglobal change uyezve neclimate change iyoyi.
Ivo varimi vemuAfrica zvikuru nyanyei vemuZimbabwe manyumo vanosara vamire papi nemamiriro azviri kuita iwaya, vodini kuti mabasa avo aramba achienderera mberi?
Zviri kukanganiswa zvakare zvipfuyo kana kuti mhuka chaidzo dziri kukanganiswa neclimate change iyoyi kuburikidza nekuparadzwa kunzvimbo dzadzinogara, ingava miti, angava makomo, dzingava mvura munogara zvipuka zvakasiyana-siyana zviri kupararawo zvakare neclimate change iyoyi. Uyezve mararamiro evanhu kana kuti upenyu hwevanhu huri kukanganiswa zvikuru neclimate change. Saka musangano uyu musangano wakakosha, wakakosha kuAfrica, wakakosha pasi rose. Naizvozvo danho ratorwa idanho rakakosha, idanho rakanaka zvikuru.